zvinhu zvakamira zvisina kunaka maererano nenyaya yenhamo dzatinoona dziriko kumusha. Maprizes ezvinhu anoramba achikwira, vana chiremba nyaya yavo haisati yagadzirika. Nyaya yekungotsutsumwa tsutsumwa nenyaya yemamiriro ekunze inoramba yakadaro. Saka nyaya yekuti nyika ipinde panhaurirano yokusunungura zvinhu zvakasungwa munyika inongova nyaya inoramba ichifambisigwa mberi nemakereke. Nenyaya yekuti madambudziko aya ava nenguva yakareba, vamwe vanhu vazhinji vanotanga kuora mwoyo kuti tichawana nzira here kuti zvinhu izvi zvinogadzirika. Asi tinofunga kuti hatina imwe nzira kunze kwokuti tisvage nzira yenhaurirano kuti nyaya dzigadzirisiwe.
Pane sangano idzva revamakereke richangoumbwa, riri kushanda nemi here veZimbabwe Council of Churches neZimbabwe Heads of Christian Denominations?
Takangonzwawo samanzwiro amakaita kuti kune boka rakadaro. Risati rava noukama neZimbabwe Council of Churches kana kuti neZimbabwe Heads of Christian Denominations. Tinoziva hedu kuti dzimwe nguva vanhu vakanzwa kuti ZCC, sezvo umwe wavatungamiri varo ari vamutendi, vanova mutungamiri weZion Christian Church. Saka vamwe vanhu vakanzwa kuti ZCC zvakamirira iyo Zion Christian Church, vanopedzera vakufunga kuti chinhu chimwe chete neZCC inoreva Zimbabwe Council of Churches. Asi hazvinotova zvinhu zvakasiyana chose. Takangonzwa kuti kune boka rakadaro, mainly I think rine some indigenous church leaders. Chatinoziva ndechokuti harina ukama nemapoka atinodyidzana nawo pazetechocd. Boka ratinodyidzana naro isu rinonzi Yuda Caesar ndiro boka rakamirira maafrican independent churches atinofambidzana nawo. Saka iri nyowaniri hatisati tariziva.
Makambotaura nezve National Convergence Platform, ndeyei iyi? Ichaparurwa rini uye chinangwa chayo ndechei?
Nyaya yeNational Convergence Platform yatingati inzvimbo yakagadzigwa nevemakereke vanoita zvevashandi, vanoita zvecivil society nevamwe vemaprofessional bodies akasiyana siyana, vakati zvinganaka kana tikava nenzvimbo yatinosangana pamwe chete kutenderana kuti nyaya yenhaurirano ingafamba sei ichienda kumberi tiri pamwe chete, kwete umwe noumwe akamira kwake. Saka ibasa ranga richiitwa kwemavhiki apfuura vanhu vachitaurirana behind the scenes. Asi iye zvino kwakabvumirama kuti kunofanira kuti kugova nesymbolic ceremony where an agreement is going to be signed. Saka inofanira kuitwa musi wa13 December. Urongwa hwachona hwatopfuurira pamberi. Saka tiri kutarisira zvikuru kuti vavariro yeboka iri yeNational Convergence Platform ndeyekuti vanhu vasiri mumatongegwe ezvenyika asi vanoshuva kuti vaisewo musoro pamwe chete kugadzira nhamo dzizhinji dzakatarisana nenyika vangazviita sei vari pamwe chete. Ndo singwisingi yeplatform iyi.
Bishop Mutata, sei vemakereke vasingatauri nenzwi rimwe chete, sezvo tichiona kuti pane masangano akasiyana siyana aripo, mamwe achitanga? Pane zvinonetsa here kuti vemakereke vataure nezvi rimwe chete?
Vemakereke vanotaura nezvi rimwe chete, asi handiti munoziva kuti bumbiro remutemo reZimbabwe rinoti vanhu vanotendegwa kusangana vachiita zvavanoda, nyaya yefreedom of association. Saka vanhu vanenge vamuka vakafunga kuti nhasi tamukawo tinoda kutanga sangano redu, vanongoenda vonotanga sangano ravo chero mamwe masangano aripo. Ndosaka muchiona chero patakaita ma elections tanga tina ma candidates aidarika makumi maviri emapato ematonge gwenyika nenyaya yekuti munhu umwe nomwe anenge achifunga kuti iye awana maonero aangapfuudzira mberi ari woga kana kuti ana vamwe vaanoda kuita navo anongogona kungotanga woboka rake akaenda kumberi naro asi izvi hazvikonesi kuti isu vemakereke anga achibatirana pamwe chete veZimbabwe Catholic Bishops Conference neve Zimbabwe Council of Churches neve Evangelical Fellowship of Zimbabwe neve Yuda Caesar hazvikonesi kuti basa ratanga tichiita tichinda mberi ridzokere kumasure nenyaya yokuti aya masangano ari mana kudai anorepresenta ratingati chikamu chikuru chemakereke emunomuzimbabwe saka vamwe vanenge vauyawo vachida kutanga zvavo vanokwanisa kungoita tinongovimba kuti kana tikaona singwi-singwi dzedu dzichifambirana hazvizikamwe pamwe rimwe gore tinogona kuwana nzira yekuti tingashanda pamwe chete sei.